Mupurisa akaferefeta nyaya pamhosva yekupomerwa vasikala yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvinomhirizhonga mukati muna Chikunguru 2020 vaEdmore Ng'anga. Vaudza Dare kuti mashoko akashandiswa navasikala pavhidhiyo nemazwi akatapwa pahurukuro yavakaita paindanet nesangano renhau rezimu ai anoratidza kuti vasikala vakakurudzira mhirizhonga. VaRung'anga vati izwi rakashandiswa navasikala rekuti fight mumashoko avanonzi vakataura muvhidhiyo iyi iyo inobuda vasikala vari musango rinoreva kuti vasikala vaikurudzira mhirizhonga. Vati mashoko akataurwa nemutori wenhau wezimu ai mashoko akatapwa nesangano iri muhurukuro yaro navasikala ekuti vasikala vave nemakore 21 vachirwira vanhu vemuzimbabwe uye kukurudzira kwavakaita kuti veruzhinji vatevere mutsoka dzevaimbova mutungamiri wecuba vafidel castro. Anoratidza kuti vasikala vaikurudzira veruzhinji kuti vapandukire hurumende. VaRung'anga vati zvakataurwa navasikala kuti vakanga vakumbirwa nebato reeff zimbabwe kuti vatsigire kuratidzira kwaida kuitwa nebato iri kumuganhu wezimbabwe nesouth africa kuri kudivi resouth africa ndoumwe munongedzo wekuti vasikala vaida zvemhirizhonga. Asi rimwe remagweta avasikala vajeremiah bhamu vati dare remuno haringakwanisi kutonga nyaya dzekusouth africa. VaBhamu vatiwo mhosva iri kupomerwa vasikala ndeye kungofungidzira sezvo vachiti hapana chinobatika chekuti vasikala vanganzi vakapara mhosva. Vachibvunzurudzwa nemuchuchisi wenyaya iyi muzvare tendaisho nhai VaRung'anga vati vaziva vasikala kwemakore uye vati pisiyano uripo pamazwi anonzi ndeavasikala ari pavhidhiyo nepamashoko akatapwa wakakonzerwa nekuti mashoko akatapwa aya akatapwa pavaitaura panhare. Mutongi wedare ati nyaya iyi godzoka kudare nemuvhuro mushure mekunge vachuchisi vati vakabatikana masikati anhasi kuti nyaya iyi ienderere mberi. VaBhamu vati havasi kufara nekunonoka kufamba kuri kuita nyaya iyi.
Vachuchisi vari kutaridza kuzvidza dare nechikonzero chekuti nezuro takanga tabvumirana kuti nyaya ichienderera mberi masikati anhasi kubva nenguva dza1:15 asi tazongonzwa vachuchisi vachiti vane zvimwe zvavanofanira kunge vachiita na1:30 masikati ano ndosaka nyaizokudzwa ichienderera mberi. Chatongoona uye chati kunyunyuta nezvazvo ndechekuti vachuchisi vaakuzvidza dare vari kuzvidza kodzero dzevanhu vaakuita zvavanoda mumatare edzimari havasi kuda kuti nyaya ipere.
Vasikala vari kutarisirwa mudare mangwana pane imwe nyaya yavanonzi vakakurudzira mhirizhonga zvitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa imwe nhengo yebato reCCC yekunyatsime muzvare moblessing ali nevanofungidzirwa kuti inhengo yezanu pf vapayas jamba mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi mudare. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare kutongwa kwevakafanobata chigaro chemutauri weCCC muzvare fadzai mahere pamhosva yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo kwaenderera mberi nhasi. Muzvare mahere vari kupomerwa mhosva yekunzi vakaburitsa mashoko ekuti pane mwana ane makore 2 akafa mushure mekurohwa nemapurisa pakanetsana mapurisa nevemakombi muHarare muna 2021. Gweta ramuzvare mahere vaChris Mike vanotsanangura zvaitika mudare.
Fadzai mahere apuwa mukana wekuti atsanangure zvakanyatsoitika musi waari kunzi akapara mhosva. Apuwa zvakare mukana wekuti aratidze vhidhiyo iyo yezvakaitika musi waainzi akafambisa mashoko ekunyepa. Fadzai anovimba kuti vhidhiyo iyi inonyatsoratidza pachena kuti mashoko aakafambisa paTwitter anga asiri emanyepo. Zvaakafambisa paTwitter mashoko aakangotorawo kubva pavhidhiyo yaitenderera mumamana akasiyana-siyana.
Mapurisa akazoburitsa mashoko achiti mwana uyo haana kufa. Mumwe akasungwa nemhosva iyi mutori wenhau Hope Uchin'ono uyo akawanikwa asina mhosva nematare mushure mekunge hurumende yawanikwa ichishandisa mutemo wakabviswa mumagwaro emitemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.